Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 8/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunonzi kunogona kupa kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emari yekunze. Mutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora voramba kuti vakasarudzwazve kutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuvakwikwidza. Mangwana vatsigiri venhabvu votarisira machikichori kubva kumitambo yemakota fainari yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vefodya vari kuyambira kuti vanogona kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300 million nekuda kwekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Bepanhau reBusiness Times Live rinoti varimi vakawanda vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panguva iyo fodya yemadiridziro inenge ichida magetsi nguva dzose. Vemakambani vanotiwo vaomerwa uye changosara kukwidza mitengo yezvigadzirwa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro esangano revakuru remabhizimisi reCEO Africa Roundtable vaOzro Pina vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vemakambani nenyaya yekudzimwa kwemagetsi.
Dambudziko remagetsi ratipfugamisa. Industry haichatozivi kuti yoita sei nokuti magetsi hakuna zvachose. Tikanga tichiti hakuna zvachose, tiri kureva kuti nguva yose yatinofanira kunge tichiita mabasa hakuna magetsi. Chimwe nzvimbo magetsi anouya pakati peusiku achidzokera mangwanani ngwanani kuma 5. Saka kuti makambani agadzirise waro hwekuita mabasa munguva shoma nini iyoyo hazvisi kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimisi vakatanga kushandisa dhiziri kugadzira zvinhu zvichapa kuti mitengo yezvinhu idhure. Vamwe vakatarisana nedambudziko remagetsi varimi vefodya vakatonyora tsamba kuhurumende vachiti vanoda kubatsirwa nedhiziri sezvo fodya yasvika pakuda kudiridzirwa uye kuomeswa zvinoda magetsi kwezuva rose. Vanoti vachikuwana magetsi kwemaawa manomwe zvopa kuti vagone kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti $300 million. Magetsi ari kudzimwa mangwanani ozodzoka nguva dzemanheru vanhu vakawanda varara. Munyori mukuru muboka rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti izvi zvave kupa kuti makambani akawanda amanikidze vashandi vavo kuenda kubasa manheru.
Tuzokanganisa zvekare nemashandirwo evashandi nenyaya yekuti maemployers atointroducer tingati mashifti mamwe ane chekukanganisa vashandi. Vashandi vaishanda masikati vakudaidzwa kuti ngavashande usiku.
Vamwe vanoti makambani ari kushandisa majenareta edhiziri ava kudhurisa zvinhu zvichaomera vakawanda. Mumwe mugaro wemuchinoi vatongai Mateo vane bhizinesi rekuacha hembe dzevanhu nemichina vanoti basa ravo rakanganisika zvikuru nekuda kwekushaikwa kwemagetsi.
Bhizinesi reku ratinoita rekuacha rakaafekta mubhizinesi zvokuti tasara tisisina chekurarama nacho.
Vachitaura nechipiri pakupera kwemusangano wemakurukota, mukuru mubazi rezvemhando dzemoto Injinia Gloria Mayombo vakati dambudziko remagetsi iri rakanyanya nekuda kwemagwenye emagetsi ekuhwange ayo asiri kugadzirwa, sezvo vana mazvikokota rekunyika yeChina vakanonoka kuuya nekuda kwechirwere checovid-19. Vakatiwa kuderera kwemvura mudhamu rekariba kuri kuwedzerawo dambudziko remagetsi munyika. Asi injiniya vari mushandi wekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vatendai munyanduri vanoti dambudziko nderehuori nekuita zvehukama pakupinza vanhu mabasa.
Kana usikausunza chibhakira muparastate nemugovernment department haupromoti, saka vanhu vari kupromota vasunza chibhakira vanenge vasina idea.
Vamunyanduri vakakurudzira vanhu kuti vashandise magetsi anoshandisa simba rezuva kana kuti sola.
Itaura kuti kune dzimwe nyika sola panel yava standard roofing material replacing zinc, asbestos, tiles and so forth. Zaringa. And also kune dzimwe nyika yacho ebailon kuna vada vakamusebha munoyo kana imba yako muchinoi. Unofana kuti plani yako iapprove.
Vanhu vakawanda vave kushandisa huni izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvekuchengetwa kwenharaunda zvichaparadza masango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaDouglas Ngonzora vanoti hapana nhengo dzebato ravo dzakavhundutsirwa kuti dzisakwikwidze chigaro chemutungamiri webato paCongress yavo ichaitwa musi wa 18 mwedzi uno. VaMonzora vadzivisawo kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nezvigaro zvose zveparamende nemakanzuru musarudzo dzegore rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMonzora vati vakadomwa semutungamiri webato pasina kushandisa mangoromera.
Hakuna munhu akachizidzirwa, hakuna munhu akarambidzwa kukwikwidza. Vaida kukwikwidza vana baba vaMarara vakanga varimo muNational Council of Macho. Asi ku MDC hauzvidomi, kune munhu anototaura zita rako, saka havana munhu akataura zita ravo. Vakatora chichemo chavo vakaenda nacho kudare, dare rikanorasa chichemo ichocho. Zvagara zvichitika kuti munhu akasabudirira pasarudzo. Wamwe havagone kuziva kuti anofanira kuzoita zviri nani rimwe zuva.
Vati utungamiri wese hwepamusoro hunoti ivo vatevedzeri vavo amai Paulina Mpariwa, vachief Njovu, sachigaro vaSolomon Chikowero nemutevedzeri wasachigaro muzvare Yuvoni Musarurwa hwakadomwa pasina akavakwikwidza. Vanoti nekuda kwaizvozvo kuchaitwa sarudzo kubazi revechidiki neremadzimai chete.
PaCongress apa tinenge tichisarudza vatungamiri vasati vapedza kusarudzwa. Vazhinji vacho vasati vapedza kusarudzwa department remadzimai, saka tirikutogadzirira nyaya yacho yekuti vanhu vakwanise kuzovhota musi uyu.
VaMonzora vachadomawo vanyori vemapazi kana kuti maportfolio secretaries paCongress. Vatiwo bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya munandira.
Tiri kufirudha ese 210 constituencies, tiri kufirudha zvakare 1958 maward councillors, true field the president. Saka tiri kuona senge zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka.
Asi mumwe aida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vanorest Chiureki Marara vaudza Studio 7 kuti vakaenda kudare nekuti kudomwa kwavaMonzora kwakaitwa zviri kunze kwemutemo webato iri.
The composition yevanhu vakanga vari mustanding committee vari munational executive nemunational council makazara vanhu vari bogus vasingafanonge vachiita decisions avakatora iwayo including ekutita akutoita manomination, but over and above ningi harisi basa re National Council reku choose a president for the party or another leader zvinoitwa nema lower organs nema province but zvinhu zvatangira kuma wards going up
vamarara vati kunyange dare pamusoro rakati nyaya yavo haikodzeri kunzikwa nechimbi chimbi vane chivimbo chekuti vachakunda paichatongwa vamonzora vashorawo bato riri kutonga rezanu PF panyaya yekutadza kugadzirisa dambudziko remagetsi
iri kuaffecta ma industry asi tikunyanya kuchema chema nenyaya yevanhu vari muzvipatara kunyanya nyanya vana vasvava vanenge vachida magetsi saka tinoda kuti hurumende idzose ipe mazvipatara zvese diesel kana petrol remahara kuitira kuti pagova nemagenerator asingadzime kana magetsi asi
asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumvura nekudaro kushomuka kwemvura munyika hakunei nezvematongerwo enyika
zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti industry yedu iri kukura especially manufacturing industry saka naizvozvo kuti manufacturing industry ichikura inotorawo magetsi akawanda uyezve nyaya dzokurima kwedu nenyaya dzezvezvicherwa dziri kukurawo zvakawanda zvomunyika zvekare zvinoshandisa magetsi saka muri kuona kuti magetsi mazhinji ari kuenda kumaindustry mashoma achizowanikwa achiendawo mudzimba asi dambudziko rinogona kuwandudziwa saka zvemashoko kutsvaga kuita zvematongerwo enyika nevanhu vanofunga kuti magetsi anobikwa musadza anobikwa mupoto sesadza zvinongotitaridza kusanzwisisa kwavo
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi zvekuti nzvimbo zhinji munyika dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Mune nyaya yanga iri kumatare dzimosva nhasi dare ramajistrate raramba kurasa chikumbiro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare fadzai mahere chekuti nyaya yavo yavari kupomerwa yekuti vakataura manyepo nekuda kukonzera kusagadzikana iraswe sezvo chikamu chavari kutongwa nacho chichityora bumbiro remitemo. Nyaya iyi yanzi ichazonzwika zvakare mudare musi wa 12 ndira gore rinouya. Muzvare mahere vanonzi vakati mapurisa ainge auraya mwana zvichitevera vhidhiyo yakanga iri pamadande mutande ichiratidza vamwe amai vaichema muHarare vachiti mwana wavo ainge arohwa nemboma nemapurisa akafa. Sangano rinoongorora mashandiro eParamende reVeritas rinoti gwaro rakaburiswa nehofisi inoona nezvemafambisirwo emari nemapazi ehurumende kana kuti Auditor General rinoratidza kuti bazi rezvemagariro evanhu riri kukundikana kuita basa. Semuenzaniso bazi iri rinonzi rakatadza kushandisa mari inosvika madhora bhiriyoni imwe chete yakapiwa mubhajeti kubatsira vanoshupika zvikuru munguva yeCovid-19. Mari inonzi yaifanira kubatsira vakaremara vari pamudyandigere nevamwe varombo. Chirongwa chekubatsira vana nemari yechikoro cheBIM chinonziwo hachina kufambiswa zvakanaka zvakapa kuti zvimwe zvikoro zvipiwe mari yakawandisa. Mukupindura bazi iri rinonzi rakati riri kutora matano yekuti mari idzi dzidzoserwe. Zvimwe zvinhu zvakapiwa bazi iri sezvipo nesangano reUNICEF zvakaita semawheelchair zvinonzi hazvina kugoverwa kuvanhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu akanaka muchinafundo Paul Mavhima kuti tingwedivirawo panyaya iyi. Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vanoti zvakakosha kuti vanhurume vawane dzidziso yekukosha kwakaita kuremekedza kodzero dzevanhukadzi. Vanoti vachange vaine mabiko achaitwa nemusi wemugovera muHarare avakaronga vakabatana nemuzinda weCanada muZimbabwe nemasangano evanhurume avachapa mukana kuvanhurume kuti vawane dzidziso pamusoro penyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana kunyanya vasati vabva zera. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 naamai Chifamba.
Seshamari yemanaskana takabatana ne Canadian Embassy tine mutambo watinawo ku Motor Republic takatarisana ne memberero dze 16 days of activism against gender based violence patiri kuti isusu tiri kuunganidza varume vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kubva kune varume vemunharaunda kuenda kune varume vedzisvondo varume vanoita nezvemutambo uye varume vanopa ndivo budikidzo netsanangudzo dzezvatinotarisira mukurarama kwemadzimai nevanasikana gore rino tanga tikatarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevasikana dzakanyanya patiri kuona vana vadiki vakutakudzwa mutoro wekuti ana amai pavari kutakidzwa mutoro wekufirwa nevana kutakidzwa mutoro yeurwere hwepanyama uye hwemupfungwa patiri kuramba tichichema nevagadziri vemutemo chitaura kuti isusu aiwa tinoda kuti vapari vedzimhosva vavharirwe mavasingazokwanisa kubuda mutsurongo
tinoona kuti muri kuti imi muchange muri kubatana nevanhurume sei mafunga kuti muwanikwe muchibatana nevanhurume pakuedza kurwisa dambudziko iri
pari zvino tiri kunyanyotarisana nevarume vatiri kuti kazhinji tinovatarisa sekunge ndidzo nhubu asi tiri kuti vakanga vauya vachinja mafungiro maitiro avo vanokwanisa kuti vatibatsire kuti tideredze uwandu hwevanasikana nemadzimai ari kumbunyikidzwa tichange tichibatirana pamwe chetepo zvakare ane veministry of women affairs tiri kubatirana zvakare nana padare tiri kubatirana na father zake Mr. Abuse uye nana nayo kuti tiri kuti pamwe chete it's time for action all lives matter uyai tiise musoro pamwe chete kuti tigadzirise kuchengetedzwa kwemadzimai nevasikana kwete munguva ino chete yatiri kuita mhemberero asi gore rose zvaro mumwe nemumwe ane basa rekuita
vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vachitaura namavhilas musanganya uye westudio 7 vari muHarare tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutambi webasketball wemuamerica Brittney Griner anga ari mujeri murussia mushure mekubatwa aine zvinodhaka asunungurwa mushure mekunge america yaburitsa muusungwa victor bout wekurussia uyo anonzi aitengesa zvombo zvisiri pamutemo vachinyora twitter mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vati Griner atove mundege kuuya kuamerica uye vataura naye Griner uyo akahwina mhenduru mbiri dzegoridhe kumaolympics neamerica akasungwa musi wa17 kukadzi panhandare yendege mumoscow aine cannabis oil isingatenderwe murussia akabva atongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe murussia musi wa4 nyamavhuvhu kurwisana pakati pehurumende yedrc nevakaipandukira vem23 kubva muna kurume kwasiya vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vaenda muupoteri vakawanda munzvimbo dziri munyika iyi kurwisana kwakanyanya kuri mudunhu rekivhu asi united nations inoti vapinda muupoteri ava havana zvekudya kana mishonga asi hurumende yedrc inoti iri kuedza kubatsira vapoteri ava pachiri kuedzwa kuita nhaurirano pakati pedrc nerwanda iyo iri kupomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana mudrc hurukuro dzakaitwa kuangola nekenya vem23 vasina kukokwa kunhaurirano idzi vanoti vachatevedzera zvakawiriranwa uye vachabuda mune dzimwe nzvimbo dzavainge vapamba nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi nevakawanda vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira ndiyo ichakanganisa mafambisirwo esarudzo dzegore rinouya zvichitevera mashoko ekuti bato riri kutonga rezanu pf rakashandisa mhirizhonga mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dzakaitwa kubhinga nekugweru vebato rinopikisa recitizens coalition for change vanoti nhengo dzavo dzakarohwa zvakaipisisa uye kushungurudzwa pamberi pesarudzo idzi nevebato riri kutonga rezanu pf iro rakakunda musarudzo dzakazoitwa kuward 20 kubingam. Asi Zanu PF inoti iri kukunda nekuda kwekuti vanhu vari kufarira zvirongwa zvayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nengo yeCCC vatimu Muringai vari muno muAmerica kuOhio, pamwe nasachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America varegistra Rumbira Vusango vari kuZimbabwe. Tatanga nekubvunza vavhusango kuti vanoti kudii nekukunda kwebato ravo.
Zvanga zviri obvious kuti Zanu PF ichatongohwina ese yakadaro. Nendaa yekuti chaakutaurwa pano paground pari kungotaurwa chete kuti mutungamiri weZimbabwe Kombe Mbiri Ndanganga ndo vari kugona basa. Hatiti kunzwa anything zvine CCC nendaa yekuti president vedu vari kuti vari kuita chinhu chiri kuonekwa nevanhu. Vanhu vaakuda zvinhu zvinooneka vajonga kwete kutaura chete. Hazvokupa vanhu shungu nekudii pasee vamudzira besa. Hazvatova odsapolitisikene dziri kuti vakunobvunze zvekuti chauri kuitira vanhu chii chavari kuona on the ground.
Vakaona
kuti kune poti so easy. Handitika zvinhu zviri kupiwa napurezidendi mapurezidendi ainput nezvinhu zviri kuita zvimaprograms ese ari kumapurezidendi ari kubhenefita dzichembere nevanhu vari on the ground and now they go for by election they vote for Kombe Mbiri Ndanganga kana kanzo yavo kana MP wavo.
Maita vacharumbira vaMuringai, nyaya tiri kukurukura yekuti Zanu PF iri kunzi iri kuita mainroads munzvimbo dzaimhenge dziri dzebato rinopikisa uye mashoko ataurwa navacharumbira munoti?
Aiwa, nyaya yacho tinoiziva. Kana ivo vacharumbira handiye zvinezvi varototaimira kuti magetsi anouya nguvai kuti vataure nemi izvozvizvi. Saka zvavari kutaura izvi isusu tiri kuzviona kuti hapana panohwinwa nezanu PF pari free and fair. Hapana. Imimi vajonga munotoziva mega kuti mungavhotera munhu anoita kuti magetsi aende 22 hours pasina magetsi. Saka mainroads avari kutaura hapana in a free and fair election. Ngavaite free and fair election, vatipe mavoters roll, varegere kuita zvavari kuita kurova vanhu nekumbunyikidza vanhu kuti vavhotere Zanu PF.
Vacharumbira, hanzi sarudzo dzamakahwina idzi makanga muchimbunyikidza vanhu kuti vavhotere bato renyu, saka muri kupemberera kuhwina asi kuchiuya nemhirizhonga?
Aiwa, vajonga itotaura zvedevelopment. Tiri kutarisa isu kuti vataura nyaya yemagetsi. Tiri kuona isu kuti iko zvino hakuna provhinzi isina substation iri kugadzirwa zvahydro substation. Hakuna. Tichiona kuti izvozvizvi kupera kwaDisemba unozi hwange inity president inenge yakutokicha into the grid. Handika, mabasa akombe Mbiri Ndanganga. Zvataugwa nehama yangu mhirizhonga iyi ndiyo kambo ke-CCC chese pavanoziviwa seZanu PF havatauri anything else. Vanotanga kutaura nyaya yemahuman rights. Vanhu vakavictimizwa ndivanani? Vaivictimizwa chii?
Maita vacharumbira,
mirai ndipindure ipapo. Munyika inonyatsofamba zvakanaka sekuru vangu Charumbira, hakuna munhu anopiwa presidential input. Imi munogara kuCanada munopiwa chikafu negovernment here kana kuti munozvishandira mugopiwa mari yenyu mega? Ndozvati kutaura izvizvi se-TPC. President havana kana industry yavanayo. President havana kana vanotopiwa mari nemataxpayers. Saka itaxpayer money yamurikutaura iyoyo.
Regai tinzwe vacharumbira, dimu raitinzwe.
Atini ishungu dzevanenge vakaziwa kana munhu akaziwa achibva ake kuneta maronda ake kuti takaziwa zvinhu zvinozikanwa ndetohura hangu urombo muzukuru wangu mudaniki uri state of denial. Which is not going to help you and your party mamanzi mashoma asara kuti tipinde mugeneral election. You need to wake up and smell the coffee.
Ndirikusmell the coffee. Pandikutaura inini ndiri kuti why should the president give you input?
It is hakuna kana kuita one isina zvinhu zvinobva kugovernment especially the federal president. Ndikati kucanada kune mafunds magrants anotopiwa maprime minister Trudeau mucanada anotopa women kune aitonzi black women empowerment grant.
VaMuringai, pane vamwe vari kuti bato renyu kudzikira kwariri kuita uku kunoburikidzwa nekushaya ari kunzi mastructures bato renyu reCCC munoti?
Isi tinotaura kuti ivo ngavaite worried nekuunza magetsi muZimbabwe. Zvekuti CCC haina structure kana kuti ine structure handizvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure munyika yeZimbabwe. Ngavaite zvavo, ngavasiyane. Isusu tiri kuziva kwatiri kuenda. Ndo anzi yandingakupai.
Vacharumbira, tichitarisa sarudzo dzegore rinouya kune vamwe vari kutya kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga iri kunzi iri kuitika imomo mabi elections. Munoti iwe Mr. Zanu PF?
Isu seZanu PF, we are prepared to make sure that they will be chief during the harmonized election. Government is well prepared to make sure that the mhirizhonga iri kuzoitwa. Ndosaka ndinoti president vakapinda zvinoti peace unity and development. Yes, I'm a man of violence. That benefit of my input are the government president. Our quantity is the government worker from the majority all the time.
My daughter, Charumbira, the guy to go now, Moringa, Moringa.
Tinozwa vacharumbira vachitaura kuti vanhu vanga gorotaura kuti ngakuite peace kuitwe my elections nechi asi ivo vamunanga kwa ndo head of security ndo head ye government ndo head ye ndo head ye mapurisa ari kudii kusunga vanhu vezanu PF ari kuincite violence vachitotaura vachibuda pamavhidhiyo vachiganza
vanga vari nhengo yebato reCCC vatemuringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America vari Jisarumbira Vusango vari parunhare kumasvingo kuZimbabwe. Munhau dzemitambo. Mangwana mitambo yemakwata finali yeFIFA World Cup 2022 iri kuenderera mberi paine mutambo nenguva dza 5 manheru pakati peBrazil neCroatia kozoti Netherlands neArgentina na 9 manheru. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata muongorori wenyaya dzemitambo vaBrian Musekiwa.
Mutambo we Netherlands neArgentina mutambo wakaoma predict kuti ndiani achawina, but if you have Messi in your team you can't bet against Messi. Saka ndikona Argentina ichikwanisa kuwina penalties. Mutambo uri balanced for both teams. SMA nations aya ane ma players are skilled enough to pull through, but ndikona Messi's intelligence in his skills achikwanisa kuwina. And World Cup ndoye kupedzisira ya Messi. Mutambi ari kutamba zvokutooneka zviya. Saka this is his only chance yekuti akwanise kutora trophy yaanga asina in his career.
Ko munoona sei nhoroondo yenyika idzi mumakwikwi World Cup?
Tikatarisa also history of nations aya kuti vanhu vakatamba sei. Manations aya anongori equal in terms of the skill and outcome. Saka anything can happen in a game of soccer, but the odds are favoring Argentina to go through. So I bring up a good news that you can see Mukembe Argentina, when my players are still running, it's not true. Was not very good concentration, ne focus on the game, and also Ndukuverenga also kuti my wing backs and I need to worry about. Argentina, the left back, anonza Akura, net the right back, Larkun Zvadrovka to prepare Netherlands.
Ma zvona sei?
Zvino zvandifadza zvikuru because ndanishona vari vanhu vachiita ma mistakes in their defending. Kotwo also, my players, yes, under the way they are playing with Argentina, they are playing for Messi, but Messi akwanisa ku retire. I miss something.
Ku Netherlands uko.
Netherlands itine rasimpa zvikuru kuback. Tichangoona kuti zvinhu zvakamira sei, but it's going to be a very close game.
Nde vapi vatambi vatinga tarisira kuti vangashura mari mumakota final?
My players to look for Netherlands kuna anonzi Cody Gapo. Ane 4 goals now in tournament and he's only 22. Anotambira Ajax. Yeah, and I make his Depay. Ndoma my players, I think that are very dangerous that Argentina should worry for. Then quite Argentina, my players that the Netherlands should worry for, Di Messi, Di Maria, na Alvarez. Those three combinations are very deadly. Saka each team in enough weapons to cause the damage. My games are kwa kushika oku. My games are pretty, it's now a chess match where my coaches now are playing the game. That's why I'm going to say my big names are who drop. Post coach and guy corner, which is Tashuka Pangwe, which is Chaka Spunyangirana, Tango Chamba, Bora Sebora.
Vanongora now Jimmy Tambo, Brian Musekiwa, Vari Parnare, na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nezvemazuva gumi nematanhatu ekushoropodza mhirizhonga yakanangana nevanhu kadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kunonzi kunogona kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emadhora emari yekunze. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora voramba kuti vakasarudzwazve kutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuvakwikwidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muDC, ndokusiyamina Keino Gumede Saidi.